Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 27, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekudomboshava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Kurukota runoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvina bhizimusi chekuti hurumende imbosendeka parutivi danho rekuti munyika musashandiswa mari dzekunze. Vemabhizimusi vochema chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vatadze kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekudomboshava mudonho rematanaland East vanonzi havasikuwirirana paurongwa hweimwe kambani yekuChina iri kuda kuparadza gomo rinoera riri munharaunda yavo kuti igare matombo ekuvakisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemudomboshava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy Mutodi, kanzura weward 4, vatapiwa Murima, Mambo Chinamora, vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi. Vamurima avo vane venhengo yeMDC vaudza Studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri, vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo.
Honorable Mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4, vachiti ivo vachada kuvhoterwa, saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare. But pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti, inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira, nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavari kuda kuti tinge tichibatsirwa nazvo. Taa more than 40,000 households asina ane kliniki imwe chete, saka ipapo takavati munokwanisawo here kuti batsirawo? Vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo. Tine zvikoro 5 maprimary schools, tine 2 masecondary schools, saka tikuda kuti tinge tinowedzera. We are not talking about votes, but we are talking about development.
Asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo, vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo reGarimo. Vamutodi vaudza Studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudomboshava ayo akabatana negomo iri, uye zvichakanganisawo utano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya. Mambo Chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi. Mumwe mugari wemubhuku rekwaZimbiru vafungai Chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi.
In National Heritage Site Domboshava yakanaka, ende matourist ari kuya mudomboshava zvirikwanisa hurumende mari. MaChina kana achiita zvinhu zvavo anosiyiwa uraya, but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba. So far hurumende iri kutotambudzika kuepweth neblackpool, toenda kwana Mutoko the same. Saka kuti tisirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera. Plus dzimba dzedu nyanga wakati hadzisi kubviswa, dzimba dzedu some of the houses they are substandard, they are not up to standard in terms of impact, dzinogona kuaffectwa, they cannot guarantee that one. Iwo kana vakuita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta. Ko zvirema nevamwe vanenge uri muraini vanouyawo here vachitigoera zvemunzeve?
mumwe mugari wenzvimbo iyi vaBarnabas Machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo nokudaro kambani yemachina iyi haifanire kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Iyi projekti tatoiramba kuti haifanenge ichiitwa igomo redirika regarimo igomo rinoera ndo premountain yedu iyoyi zvese chivanhu chese chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshawo saka tiri kuramba kuti projekti haifanire kuitwa.
Asi vaWilliam Moss vanoshanda nekambani yeGeo Global iyo inova chipanga mazano chekambani yemachina iyi yechina Ayujiali vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudomboshava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa.
Vagari vemuno kunyanyanya vachabhenefita kubva kuemployment then also indirect benefits from the quarry project. Pese panoitwa kwari pachaitawo mamechinzi anotengesa kwari pachaitawo vanhu vanenge vachimhanya vachiti chii kwedu kune kwari yamutore kwari yakadi yakachipa.
Vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongwa hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veenvironmental management agency kana kuti EMA vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vativo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Thomas chiri pasi.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeke parutivi danho rayakatora rekuti munyika mushandiswe dhora remunyika chete kwete dzimwe mari dzakaita semadhora ekuAmerica, pula kana rand. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vashandi vacharatidzira nyika yose kana chikumbiro chavo chisina kutambirwa sezvo hurumende isina kunge yavasuma. Izvi zvakatevera musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende weTripartite Negotiating Forum wakaitwa nezuro. Amai Nzenza vanoti hurumende iri kuedzawo kuti irerutsire vashandi vayo nekuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda. Mumwe mukuru wesangano revarairidzi reZimta vaSifiso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti vashandi vari kuda mari inosvika pazviuru zvina nemazana matanhatu zvemadhora zvinoenderana nezviri kutaurwa neConsumer Council Bread Basket zvekuti munhu anoda kuti ararame. Pari kutarisirwa kuti svondo rino pachaitwawo musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council pakati pehurumende nevashandi vayo wekuzeya nyaya dzemari dziri kupa kuti vamwe vashandi vaende kumabasa mazuva mashoma pasvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Nzenza akatanga nekuvabvunza nezvemusangano weTNF.
Ndinenge ndakamirira government pamwe chete nemamwe maminista. Maminista ndinenge ndinawo vanenge vari 7 vachibva kufinance kana industry and commerce. Hatisati tanyatsogara pasi kuti tichinyatsoita chibvumirano chekuti vakamirira government ndevapi, uyewo ivo vematrade union vachagarawo pasi vondipawo vanhu 7, maemployers ondipawo vanhu 7. Ini ndiri ini ndinenge ndiri mubati wechigaro. Topota tichiti kana panozonetsa panogai nguva inei tinofanirwa kugara pasi. Saka takabvumirana negroup kuti vachinogara pasi, vatinoti technical committee, ndo gurupu manje iri kugara pasi kuti tione zvokuita nezvichemo izvi kuti zvisvike kumusoro, zvisvike kwazvinofanirwa kusvika zvichemo zvevashandi vomusangana kwatakaita nezuro unonzi TNS.
Tiri kunzwawo kuti vashandi nevamwe vemabhizimisi vanenge vari kuti vanga vachida kuti dare remakurukota rizeye zvakare nyaya yekunza dhora remunyika, vakati vanga vakukumbirai kuti muende kudare remakurukota. Zviri kufamba sei?
Ndo zvavakataura havo, vati hatisati tanyatsogara pasi nekuti daro remakurukota vakurava kabineti. Pamutemo chaiwo vanofanirwa kutumira marecommendation. Marecommendations ndeyekuti tichitanga tichifunga kuti dai mafamba makadai kana kuti dai madzora makadai, ndo yatinoti recommendation. Recommendation haizi order yekuti bvisai icho nokurumidza. Aiwa, kusi kutaurirana kwavo, kutaurirana kupanana mazano. Chanakati vakatipa mazano yekuti mbonoudzaiwa vakuru kuti zvinhu zviri kurwadza izvi, changa tati dai madai Saka zvavakataura nesu vari chandakanyatsobata chekuti ndingainde ndisikoti dai madai iri recommendation. Hatifanirwi kuti tivape order, tinofanirwa kuvapa recommendation. Saka ndiri kutarisira kuti ndichaenda nemarecommendation iwayo musi wechipi.
Tombotarisa iyo nyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vehurumende, zviri kufamba sei parizvino?
Iko zvino tichiri kutaurirana zvakare. Vehurumende vanenge vari pasi peNJNC kana kuti Apex Council. Vari kufanirwa kusangana mangwana, vanofanirwa kusangana sekuti kungoti zvino pandiri handina deti chairo, asi we know kuti iagent meeting iri kupiwa kuti NJNC vagare pasi taura nyaya yemasalaries uyewo nemagariro evanhu. Hatisi kungotarisira mari chete, tiri kutoo kutarisira kuti vashandi vaone ugaro hwakanaka, dzimba dzakanaka, transport.
Gurukota rinoona nezvevashandi, amai Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vakundikane kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika, sezvo mari yekunze isiri kuwanikwa kumabhanga. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika, vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvina bhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kuSouth Africa, vaTencent Madzire, vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. VaMadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto, kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neUS. Kana taenda kuSouth Africa tinohodha nerand. Saka kana government ichiita haichadi kuti shandise maUS nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwafeta zvinopera mashopsi ndokwafeta panoenda zvinopera mashopsi, most of the things
vakapanobata chigaro chafa chigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chimimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Silvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, saka kana tichikeni mune US dollar price ne bond price RTGS, but RTGS you find that is 10 times more than the US dollar price, which is inini pandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure yekuti ndinonotsvaga US dollar here, but now since this is the legal tender, I could not insist that pressure or that need you could not charge US dollar street.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Panonzi pave nekusawirirana masangano evarairidzi zvichitevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti hurumende yakakumbirwa nevarairidzi kuti itore matanho ekumiswa kwekushandiswa kwemari yekunze mushure memusangano wakaitwa nevamiriri vevashandi vehurumende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Masangano evarairidzi ari pasi peApex Council anotire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Teachers Union of Zimbabwe, TUZ, ne Zimbabwe Democratic Teachers Union, pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende, vakasangana nemutungamiri wenyika Svondo Rapera, vachivapira zvichemo zvine vashandi vehurumende. Asi mamwe masangano anosanganisira Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, anonzi haana kupinda musangano uyu. Masangano asina kupinda musangano uyu anonzi ave kupomera masangano akasangana navamunangagwa mhosva yekutengesa chimurenga chevarairidzi. Varairidzi vainyunyuta nemihuro yavo vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyau pamwe nemunyori wePTUZ vaRaymond Majongwe. Tatanga nekubvunza vanyawo kuti vanoti kudii nenyaya yekuti varairidzi ndivo vari kunzi vakakumbira kuti mari yekunze imire kushandiswa munyika.
Takatora nguva chaizvo tichida kuti vanzwisise kuti zvishomo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita zvakambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nemaUS dollar, iye US dollar racho ndo ramuri kutendera kuti ringe chitepeta mumashops meso. Salari yamuri kutipa inini iri muRTGS. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari muUS dollar, tisangai nzira yekuti US dollar iro yeumashops nekuti ndo riri kukonzesa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku sevarairidzi inyaya yeUS dollar iyoyo. Nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo muUS dollar, saka vakazosarawo wofunga isu taenda kuti saka zvicho zvinhu yakadai teigadzisa sei.
VaMajongwe munoti iwo?
Haiwa, handina problemu yekutaurana vanyawo, asi pamagwara atakavereka akawanda takawana vachipembera zvikuru kuti ndo vakarovera huko pakofini yekuigwa kweUS dollar muZimbabwe. Chinova chinhu chandomukati kana vari vari kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi, asi chinongotinatsa panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu septz taida US dollar kwete, asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handisingi kuti tingaende mberi senyika tiine mari isiri mari yedu, asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikange tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba takambotearira murutsvomu tinoziva kuti takasvipa magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataurei nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu, asi kana tisina production kuindastry, kana tisi kuutilize land, kana factory isingashandi, ndiona zvichitinetsa kumberi.
Vanyawo, US dollar rabviswa pamusika, mushaona here imi mari yemunyika iyoyi yakushanda RTGS nebond zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera imi?
Pane tiwa a very strong monitoring system nehurumende kumetikiwa kuti vanoplaga mauloopholes ese akafanira kuti chakwidza mapraizi chii chii chiri kuitika. Nekuti mari iyoyo nyakuti kana 5000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo, mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo irambe ichitenga US dollar rikuchasvinge rakabviswa iri ringe richishanda rakawanda.
Taurai tinzwa VaMajongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandaida kuti vanyauka, nekuti tikapemberera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana. Pachirungu anoti in his own admission vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyi vamabhizimisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizi. Vemabhizimisi ava ndivanani? Ndobvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muZimbabwe ndeve ZANU PF. Kureva izvo kuti ZANU PF kwache zvayo ndeiri kusabotaja programu yapuresident Mnangagwa wacho.
Vanyawo,
ndinoshaya kuti sei vaMajongwe vasingafaririwo kuti vangwari mukati nezvinenge zvichiitika pamwechete nevamwe, so that vasazotere position yavo right now kuti ndovakazodai ndovakazodai, because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pacha vanozviziva kuti chakaita kuti vasapinde muoffice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuta. I think ndo pane bone kukondisa, because ndivo vaisvika muoffice council savice chairman right now as PTUZ. By the time yakaitwa puted out, I don't know whatever really, then havana kufisha zvakanaka kuti tabudiswe chimuoffice council. Ndo pane sour grade inyaya yekuti zvinhu zvisabatane. Those people kwandiri they are very important. Tirikunetsekana navo kuti why are we not coming together? Did they talk to these issues together? Then issue yekuti these people who are in control of business kwandiri as make sense, because I've not kicked out that survey to come up with the text say then therefore it is ZANU-PF. I don't buy that myself. Matara vaita vaMajongwe zvimwe zvese we agree, but we don't agree on those issues that is lazy.
Aiwa
VaMajongwe,
chiripo ndechekuti PTUZ haidiwi vane vanhu vavanosevedza navo vanyawa. PTUZ vanoiona semhandu. PTUZ inoonekwa seMDC. MDC nekechona piti zetu sezana. Nekuti nifati ya dira tinotora. Takabu nitapachena. Kuti ato nifkanzo ngaisa tore masaizi. Nekuti ripotea nekuti yakanga yaku manya isi sabota wa mugabe. Chidi atidi zoku sabota wa mapolisika oligati. Ngati stende nema posiyo zedu. Na nasi nyo zati ungota ura. Chikuru chatino ramba joko rapana vali kuti. Kai urumende ya ziva kuti. Vandu wanoya kwa wali nema soko. Wachi zota ura kuti ningane za zakati ningane za kati. Habari kubaka nyika. We are very patriotic. Enda kipi takende kusinunye pera wamuna angagwa utimurugudi wane wanu. Ito zimuzakasi atuwa kunzoku. Matita atambura. Nekuti chokwali chokwali matita alikunzoku alikupopota. Kuti walikufila utuwa katengeswa. Ne utunga miri wema yunye. Enda chokwali ya chizizo kuti. Musa anota ura masoka musina kunzi. Taura iso kati nema members eni.
Ndobu kutengeswa kwa kuto. Vali kutengeswa kwa ichi. Taka pindisa chitu. Kwa taka pujende. Exactly. Chikemo. Zima atita uta nizo iwayo. Ndozo kaka ina nazo, mkataraka pepare, ita ijero, raita urani, it was sticking to my issues, esu chemo zwara ilizi. Kwete zile ni aza pezi nipa, taka nangale nema teacher, newa shandiwa urumende, bosa artist council, inutora every aza mshandiwa urumende. Chaka taka tengesa, it was just because, hama jongwe alo, hawasu kudawa kutivangi wale pamutile nevamu, wanda kutora that advantage, nipu da kuzopota wa chaki za vamu. Woramba kutatipinimo, wakawakawana bitu baita rupo hapa. Jehele wotora, he capitalized on that. Ati kunukwe na mberi, if he will take that route.
Ati taka zotiana futi na wanyao. Nipamu sana pa kutitaka ngati yako wana kuti. Isa ati nukula kutu napota zwe mapati. Kutuwa kumira ino objective analysis kiti. Ati supporti zirikuitu kwa nene zanu kie. Wanyao ndo kutu waka zongo toro sae zilo waka enda his choice. Bati taka ngo mira tikata ati sikuna zongo napota mapati. Ende doka nandita urawano, andita poti MGC, andita poti ZANU-PF. Zino mira ni safari ni ema tika zento kumira ipapu.
Alanga wari mnyori we PTUZ wa Raymond Majongwe, manzuko kubwa kumukuru we tika zinye na Zimbabwe wa Manu Nyau. Baviri ava, wanga wari parunari muarare ni Studio 7. Direct from Washington, the voice of America. Varikutwa garutsi giro orwe kutiva domwe ne Battle Democratic Party kutiva zoku ikuiza msaruzi mtungamiri wenyika mu Amerika vakaita gakava ne Zuro Manero mugutare Miami ku Florida. Parijino Democratic Party ine vanhu vanopfuura makumi maviri nevatatu varikuda kupinda msaruzi mtungamiri wenyika. Tanonoka wandewe Studio 7, abata mudzidzisi wezvematongerwo enyika pa Amherst College, Dr. Chipo Dendere, kuti tinzwewo maonero avo.
Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yamhenge yakaoma chaizvo vanhu vese. Tikuitika vanhu tikuti madhemokrats haasi kunyanyisa kuita disagree, vese vari kudivi rimwe chete ndo maonero angu. Vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform. Vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda muAmerica vasingasungwe zviburikidza nemupananidzo wabudiswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muAmerica. Saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuuya muAmerica. Chichipiri vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent, but vanosiyana vamwe sa Amy Klobuchar vekuMinnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions eMedicare, Medicaid, pamwe chete ne private insurance, asi vamwewo vari kuti sa Mea uku New York vari kuti panofanira kuva ne universal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiri muchipatara chaanoda. Nyaya yeaffordability yezvikoro mauniversity yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents ese anofanira kubviswa, asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti ndevanhu vanobva kumuridzi nemari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika parari zvino, wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoona sekuti Elizabeth Warren ari mberi, but ari strong pamadomestic issues, asi haasi very strong pamainternational issues, even panyaya dzemigration nenyaya yeIran yabuditswa. Ipapo ndaona kunge vaCastro vekuTexas vanenge vanombopindirawo vari strong, chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pasocial media ndechekuti vanhu vanga vachitaura neSpanish. Varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo neSpanish. Even though mubvunzo yacho yanga yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavote emahispanic voters. But it's the first time ndazvoona zvichitika mudebate yemacandidates muno muAmerica.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College, Dr. Chipo Dendere, vachitaura vari parunare kuAmherst kuMassachusetts naTaluno Kawande weStudio 7. Vateveri vemaWarriors vanoti vachiri netariro yakasimba nechikwata chavo kuAfcon kunyange hazvo chakarasa mukana neUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda. Vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemakrenzi ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaSolomon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhosi, mutambo wari kutamba unonakidza zvisingaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu Valiopod Munende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure he game is no winner.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura Afcon ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. vaMunashe vanoti murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamistake katozongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yokukanda magoo, bhora rotakasvika kugedhi tikuvatamira, bhora rotorodzokera mumashure. Tida kuenda kugedhi, bhora rotorodzokera mumashure, saka ihope tinofanira kugadzira mistake iyo towin.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo weAfcon, mutori wenhau weVoice of America Sande Shomari uyo ari kuAfcon kuEgypt akasangana naKama Billiat naTabani Kamusoko mushure memutambo weMaWarriors neUganda. Ngatinzwei Kama naTabani vachitaura.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are.
Tinotenda zvikuru nekutsigira kwamunoita. Hongu tinoziva kuti isu sema striker tofawo tanga kugohesa kuitira kuti tibudirire pamitambo yedu. Nesuwo mutambo uyu watirwadza zvikurusa. Asi tichiendera mberi tichatarisa mutambo watabva kutamba uyu toona kuti tingagadzirisa papi. Nemaondero angu tatamba zvakanaka, asi nyaya yatinetsa inyaya yekugohesa. Hapana chimwe chiripo.
What I can say is we created more chances than we paid to convert them. We didn't have luck on a strike.
Chandingakuudzawo ndechekuti tatamba zvakanaka, asi tatadza kugohesa. Tichiendera mberi tofanira kugadzirisa nyaya iyi, toshandisa mukana wese watinowana kugohesa kuitira kuti tibudirire.
Vateereri, musakangana chirongwa cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvino munyaya dzezvemari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba ezifathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 27 Hlangula 2019 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqhasa kwentengo ezitolo lapha asikusisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi. Kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zabo.
Intengo yempahla edolobheni lakoBulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho wethulwe nguhulumende owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Thina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi ngoba abakhokheli babo singavele bechiyana imboni laba abalandelayo. Abasalandeli sibelandela abakhokheli babo.
Abasakhulayo abenhlanganiso ye-Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili MDC leZanu PF ihlale phansi ikhulumisane. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano we-AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Intengo yempahla edolobheni lakoBulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela ngomvulo kuyona le iviki okulinyathelo eselisolwe ngabaningi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ngomvulo uhulumende uvuke ethule umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu sokubangele ukuba abamavinkili amakhulu lamancane bakhuphule intengo yempahla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Fortune Moyo uthi uhulumende wenze iphutha.
Ukuqhasa kwentengo ezitolo lapha asikusisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi. Kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselilothi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga. So kulungile, kodwa kade mele beqale ngokucontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Esinye isakhamuza kobulawayo umnumzana Mandla Juma uthi okubuhlungu ukuthi iholo labantu alikhuphukanga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumeni usakhuluma ukuthi uzakhwezela izisebenzi zakhe imiholo. So izinto sehle zaqonga vele, angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili, kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ukuqansa kwentengo lokhu akubaphathi kahle.
Ya, lokhu sokuthiwa lisenzima kakhulu ukuthi kanti thina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazweni angaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitolweni lapha akusasiphathi kahle. kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibond. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bond.
Ethi osiphatheleni labo sebeqila abantu bethatha imali yakwamanye amazwe ngemali ephansi.
Silokhu sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani, kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu, ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egceleyo evela kuhulumende, ngoba into le ijume wonke umuntu. Sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu, kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bakutshela intengo nalala kade bethengisa ngayo izolo. So sibona ngani sokulobuqili, sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumoto.
Imali yohlobo lebond note iyalingana lemali yebulenjini RTGS, njalo kusukela ngomvulo akulamuntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe, kodwa lokhu sekubangele ukuqansa kwentengo yezinto okudlulise amalawulo. Kobulawayo osomabhizimusi bakhweze intengo yempahla osekuchiye uZulu ekhathazekile. Kusenjalo kulandela ukwethulwa komthetho wokunqabela ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe, uhulumende osekhuphe abantu abahamba behlola intengo zempahla kungela nyathela asebethe balithatha kumavinkili asekhweze intengo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza uthi uzakusa isikhalazo asinikwe ngabenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU labanye osomabhizimusi sokuthi uhulumende kumele ayekele inyathelo aselithethe lokuthi kusetshenziswe idola leZimbabwe kuphela ukuthenga lokuthengisa impahla elizweni, ngoba isimo esikhona elizweni singavumeli ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lodwa. Umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mdatsa utshele iStudio 7 izolo ukuthi izisebenzi zizangena emigwaqweni zitshengisela nxa isikhalazo zazo zingemukelwanga nguhulumende. Lokhu kulandela umhlangano wedalele Tripartite of Negotiating Forum elimanyanisa izisebenzi, osomabhizimusi kanye lohulumende.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kutiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abasakhulayo benhlanganiso ethiwa Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Youth Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili amakhulu ezombusazwe aselizweni abathi umnumzana Nelson Chamisa okhokhela iMDC lo mongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF bakhulumisane ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Bathi ngoba ukukhulumisana kwababili laba abayibo abalabalandeli abaningi elizweni kuzosiza ekuthini iphele inzondano kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esinye seziphathamandla senhlanganiso le, umnumzana Tinashe Nyangonzu, ulandisa ukuba kungani besitsho kanjalo. Kwasekelwa njalo ngomunye wakhe okulinhlanganiso, unkosazana Fadzai Chaiva.
Sina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue, ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi, ngoba abakhokheli babo bengavele bechiyana imbono, laba ababalandelayo abasalandeli sibelandela abakhokheli babo, sokuletha ukuxokozela phakathi kwelizwe. Sifuna ukuthi bona babonisane wenzela ukuthi umuntu wonke olandelayo umuva kwabo layo akwanise ukuthi sibambane sibonisane sikwanise ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Ugcizelele ukuba kungani yena nabanye abasakhulayo njengaye beqonqosela ekuthini amabandla omabili la akhulumisane ukuze isimo elizweni sizinze hathi lokho esiyikho khona.
Kathesi sizame i-image, ngiyabona bakhanyele kwi-image. Nxa kungehlula khonokho sizazama lathi kungena emgwaqweni, sizazama ngokuthi singena emgwaqweni ngokuthula kungela kuxokozela kungela violence ukuthi basizwe, ngoba kathesi sisebenziselela ithuba ukuthi basizwe, ngoba noma singayala sihlezi siyafa futhi ngapha emgwaqweni siyapha sose sesiphuma uzinikela konke konke ukuthi kuphume kuphele ukuthi sithuthuke kuphele. So siqale ngale ndlela elokuthula ukuthi basizwe.
Abasakhulayo laba bathi ngoba lanxa sezikhona inkulumo eseziqhutshwa zamabandla ezombusazwe ngaphansi kohlelo oluthiwa Political Actors Dialogue POLAD, ababoni ziletha umahluko nxa zingagoqeli i-MDC ekhokhelwa nguChamisa. Bakhuthaza umnangagwa lo Chamisa ukuba balalele izikhalazo zabo hatshi ukuqinisa amakhanda, ngoba kuthiwa sivelela uhlangothi lwabasakhulayo. Ngakolunye udaba, abazali babantwana abafunda isikolo se-Ridings Private School base incwadi yezikhalazo kwabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary bekhonona phezu kokuxotshwa kwababalisi abathathu ababikwa belolonga izifundi ukulungiselela ukuloba imihloliso kanye lokuba kulokungathembeki komphathisikolo lamalunga ebhodi okubikwa kusenzakala kiso. Omunye womzali ongathandanga ukubethwa ngegama uchasisa ngembangela ebafuqe ukukhweza lesi sikhalazo. Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokuxotshwa kwababalisi abafundisa amaklasi alabo abalungiselela ukuloba imihloliso kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Bathi bafuna kwenziwe njalo inhlolisiso ethiwa yi-forensic audit kundlela umphathi wesikolo kanye le-board yakulesi sikolo abasebenzisa ngayo imali abazihlawulela abantwababo sekule hungahunga lokuthi iyachaphazwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Sibongile Mavis Gama. Ku-Livetalk lamhlanje kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazane zokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla lemihla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kufe umpholisa oyedwa ekudubukeni kwamabhomba amabili akade ethiwe emzimbeni yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo enkambeni ezimbili zamapholisa kwele Tunisia lamhlanje. Kulimele amanye amapholisa amabili kanye labantu makhaza akade bezihambela abathathu. Iziphathamandla ezilithumi zebandla lama-Democrats lakwele Melika ezizibike ukuthi zifuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli kukhetho lokudinga umongameli welizwe zibe lengxoxompikiswano esigabeni sakuqala sokudinga uzamelana lomongameli Trump kukhetho luka-2020. Enye njalo ingxoxompikiswano i-debate ikhona lamhlanje phakathi kwabanye abalithumi ezenzelwa emangweni we-Florida. Ukuvezwa kwamagama eziphathamandla zebandla lezanu PF labanye abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo okwenziwe inkokheli yentsha yezanu PF isithi abathembeki kumbe i-corruption sokulethe inkulumo kubandla leli lakuZulu mathupha. Abanye ngabathi umongameli Mnangagwa uQobo nguye owathuma intsha le ukuthi yethule amagama eziphathamandla lezi. Umnangagwa utshele idale le-Politburo ukuthi usebumbe i-commission ezagcwayisisa ngodaba lolu. kambe kukhona uzaphuma na ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lesiphathamandla sebandla le MDC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Thina sakubona kudala ukuthi benjiyana abafowethu obhedi babehamba besiyathenga izindlu eVictoria Falls ngesikhathi nguminister of mines ama-diamond achabalala kwangathina esiphansi emhlubulweni wangakibo kwangatholi muntu lama-youth angazathola le msebenzi naleyo kwakungane sikhuluma ingane yokwayo. Abantu laba siyavumelana ke athesti lama-youth ezanwa obulutsha ngani ngoba okumele bakunanzelele ukuthi ilizwe leli ngelabo. Thina sesikhulile, sesisebenzile, sesehlulekile njalo ukuthi siliguqule. Yibo abazaliguqula, thina sesingabanika kuphela indlela.
Bakhona abanye umnumzana Gawule abathi njengoba inhlanzi ngayibola iqala ekhanda, okuthi ukuthi okwenzakalayo lokhu kutshengisa ukuthi iZANU PF iyehluleka njengebandla, yiyo ebangela ukuthi kube layona le corruption. Uthini wena kwano?
Mina kangivumelani lakho ukuthi iZANU PF yiyo ebangela khonoko. Atshi, kodwa ngizazama ukubuyela emuva ukuthi kakhulu sibili izinto zawonakala ngesikhathi sombuso lwana okamgaro odlulileyo, lapho amapolisa ayehamba esenza khona ukuganga legcekeni kungani kusemthethweni ukuthi basathele abantu izimali othihuri laba besezidoti zabo ingcekeza esabeka kwakubolile laphana yonke into wakuhamba abantu bebungutema. I-corruption-ke kakhulu thina elizweni lethu leZimbabwe iqale khonapha esikhathi ekucineni kombuso kamgabe kakhulu apha esiyibonele khona. Kodwa i-corruption ikhona emazweni amanye wonke, even kubo South Africa ikhona. Yikubona iSouth Africa athi baphuma sibili bephethe amazembe wonke ukuthi bayilwise ukuthi bayiqede i-corruption. Siyakuthabela konokwana. So lathi njengeZimbabwe ihulumende sifuna ukuthi ihulumende itshengise ngokwenza, kungabi yinkulumo kungemazwi, kungabi ngamazwi kungela zenzo. Kutshengiswe ngezenzo ukuthi i-corruption ngempela ngempela sifuna ukuthi siyiqede siyilwiseni.
Mnumzana Chabangu, uyavumelana laye yini umnumzana Gawule ngodaba lokubana hayi iZANU PF yona ayisiki ukuthi ingcolile kodwa kulaba bakhona abalutshwana abangcolile?
Hayi, angivumelani laye umfowethu. Namhlanje singeke sasola umgabe ngani ngoba umgabe ubengasebenzi yedwa. Omnangagwa bebengama-right hand person abakaumgalo othiwenka bonke laba bebekhona, bonke ogawule laba bebekhona bengakasuki ebandleleni. So namhlanje singeke sathi umgabe sesukile sibe sesithi umgabe nguye wayewrong. Bona nxa kwakusenzakala leyo corruption babesenzani, babe yini? Akula sikhundla umnangagwa since 1980 angazange asithwale. Ube nguminister of defense, ube nguspeaker of parliament, ube yinto yonke security, minister of security, ube yinto yonke waba nguminister of finance. So waba nguadvisor kamgazi. So ube vumelana le corruption leyo, iZANU ivele ibolile.
Nanto ke udaba mnumzana Gawule, uthini wena?
Ngithanda ukuthi ngibuyele ngithi kumfowethu Chabangu, ngiyananzelela ukuthi nasikhangela nge-corruption angitsho ukuthi balutshwane kuZANU PF. Angizange ngitsho njalo, ngithanda ukuthi ngithi iZANU PF as much as iZANU PF ilabantu abacorrupt, le-opposite ama-opposition parties labo MDC labantu abacorrupt. Mina kulabanye abantu esemabahambisa ku-anti-corruption commission engabahambisayo amabizo abo yona lento ebazenzayo ba-corruption, both MDC le-ZANU PF. But ngisalindele ukuthi ngibone umsebenzi wakho uyenza zakala. Okusegqeke umthi Chabangu nxa ngingahlanga nawo ngakunika la marizo lokhu angufihli lokhu. Bagangile abantu ku-MDC bagange bafile ama-councillors akhona amasela amanye atonta izitendi lana enza idoti yonke both MDC eZANU PF konke kubolile konke akwehlukaniseki. Amasela ungahamisa laphana, amasela amanye owamise laphana, uyabona la amanye ngeMDC amanye ngayeZANU PF. Ngawo ngobuningi bawamasela lala amele eqedwe. Angivikeli muntu, angithi ukuthini, but ngithi umbuso lo omutsha uvule amasango ukuthi kuwenze i-anti-credit unity ku-ofisi kamongameli.
Mnumzana Chabangu, wena ubona ungani i-commission lay ethiwa icubungule udaba lona lolo le-corruption izaphumelela yini? Ubona iza phuma lokubambekayo?
ama commission ngambe mangali ama commission eZimbabwe singalista iZimbabwe ama commission amanengi ase afomwayo abunjwa kodwa uthi uyazama kubuza impumela yona leyo commission dololo akulalutho oluphumayo andingazikhiphe leyo mpumela yakhona iyafihlwa ayikhithwa leyo mpumela yaleyo commission
mnumzana gawula usigqibela uhlelo
ye asithini thina ke mfowethu Thabanga ngithanda ukuthi ngithi mina ye asiyekele inkukhu ilalele amaqanda sibone ukuthi azaqaqada yini kumbe amahumile amaqanda la kumbe asoze khiphe lutho nangasoze khiphe lutho sizabona inkukhu sedlula isikhathi sayo sokulalela ukuthi hayi lapha kulanto ephumayo.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawu lesiphathamandla sebandla lezano PF bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le MDC umnumzana Sengezo Chabangu. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo esomncintiswano weAFCON oqhutshelwa kwele Egypt kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 le-Uganda ngolwesithathu ntambama wempumela ethi iqembu lelili lomklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili. Phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikagroup A kule qembu le-Egypt lona eselithole ilungelo lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba lithayele DRC ngetukanya okutsho ukuba selinemiklomelo eyisithupha. Iqembu le-Egypt lithayele eZimbabwe nge-1-0 emdlalweni okuyiwosungule umncintiswano walonyaka. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Uganda lona lemiklomelo emine ngemva kokuba lithayele DRC ngetukanya emdlalweni walo wakuqala wesigaba sezibaya. Umlandeli womdlalo wenguqu obukele umdlalo obuphakathi kweqembu leZimbabwe lele-Uganda uSibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leli lidlale ibhola elimthokozise kakhulu njalo lokhu kumupha ithemba elokuba benganqoba ele-DRC emdlalweni wabo wesithathu njalo ungokugcina owezibaya.
Nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo leqembu le-Uganda hayi bengadlulela phambili ngoba badlale kuhle kakhulu but basuke baba lomnyama nje wokuthi ibhora beliyali ukungena emambuleni kodwa nxa ku-DRC inkosi ivumile imiklomelo emithathu bengaphuma belayo.
Intatheli izindaba yezemidlalo uNeshi Mkokoyarika laye uthi iqembu lama-Warriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu le-Uganda.
Badlale kuhle sibili kodwa into abayiphamanzileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo kodwa sikhangele phambili sibona ngani ama-Warriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amaqembu amabili kugrupu linye ngalinye njalo kuzaba lethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa abe ngesithathu lienelise layo kuya phambili so ama-Warriors engadlala ekuqalinise ukunqoba i-DRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili.
Amaqembu azaphutha ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahle adlulele kwisigaba esilandelayo esomncintiswano kodwa kuza kuba lamaqembu amane azaphutha ezindaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa. Umlandeli weqembu lama-Warriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lama-Warriors kuzamele badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi kabazithembi nxa bengabaphambi kwegedi.
Abagahli beqembu lama-Warriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali njalo kuzamele bekhuthazwe ukuba bengajahi nxa bengazithola bephambi kwegedi. Ikanti lo Knowledge Msoli kuzamele bemdlalise noma ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo le-Uganda.
Imidlalo yokucina yesibaya sikagroup A izadlalwa ngesonto lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona lele-DRC kuthi ele-Uganda lizadlala lele-Egypt. Le midlalo izadlalwa ngehola lethoba munemunye ebusuku. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Kunjalo nje silokhu sikudaba lwezemidlalo intatheli izindaba yezemidlalo eye-VOA uSande Shomari okwele Egypt emncintiswaneni walonyaka we-AFCON 2019 wenelise ukuthola ithuba lokuxoxa labadlali ababili beqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors uKama Billiard kanye loThabani Kamsoko. Asizweni bekhuluma siqala ngoKama Billiard elandelwa nguThabani Kamsoko.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know As strikers, we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are. And we're just going to look at the game and see what we didn't do well.
Ngicela ukuthi libekezele. Siyakwazi ukuthi liyasisekela. Njengabagadli siyakwazi ukuthi kumele sihlohle. Sidane njengani. Sizahlolisisa umdlalo ozayo sibone ukuthi singenzani ukuze sihlohle. UNkulunkulu uzasisekela kulokho.
I think we did well. We just need to score goals, brother.
Sizamile kodwa kwehlule ngoba asilithelanga emambuleni njengalokho kade ukhangelelwe ngabantu.
I don't think there's anything else.
What I can say is we created more chances, prepared to convert them. We didn't have luck on our side.
Sizinike amathuba amaningi loba nje sehlulekile uwasebenzisa. Sibe lomnyama. Kumele siwalungise amaphutha la sihlohle.
Now we have to rectify our mistakes and try to score the chance that we get.
Libonani makadi molweni linjani konke konke kukhona TKP besigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intengo yempahla edolobheni lakobulawayo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Abasakhulayo benhlanganiso ye Youth Under the Young People's Program Zimbabwe
Vathi kumele inkokheli yamabandla amabili MDC lezana PF bahlale phansi bakhulumisane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sibaneni njalo kusasa ekuseni ngo past 6. Igama lami nguChris Gande, ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.